Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanhasi chitatumbudzi 7, 2018. Makurukota ehurumende vasupamandi wanzira vasevia kasukuwere nemukwasha wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore vomiswa pamberi pedare nhasi. VMDC nezano PF vokandira namakobvu nematete nenyaya yekuda kuratidzira kunonzi kuri kurongwa nebato reMDC. Musarudzo dzemuAmerica, bato remutungamiri wenyika vaDonald Trump remaRepublicans rinokunda musarudzo dzedare reSenate asi richikundwa mudare repasi reHouse of Assembly. Mabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vaClement Masango vanoti vari kushaya mari yekunze zvave kuvhiringidza basa ravo. Zimbabwe inokunda Bangladesh kanova kekutanga kukunda mumutambo wetest cricket kwemakore mashanu apfuura. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzakaitwa muAmerica nezuro tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe nemaonero avo panyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.